Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 14 2024. Makateerera kuStudio 7 ndipenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa votarisirwa kusarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika iyi kwemamwe makore mashanu musarudzo dziri kuitwa izvozvi mudare reparamende renyika iyi. Vana voendeswa kuchipatara nekuda kwenzara kumasvingo. Vari kumaruwa vochema-chema neuori hunonzi huri kuitwa nemamwe makanzura pakugoverwa kwechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vari kutarisirwa kusarudzwa nedare paramende nhasi kuti vatungamire nyika iyi kwemamwe makore mashanu. Sarudzo dziri kuitwa izvezvi nenhengo dzedare reparamende dzichangobva mukutoreswa mhiko maawa mashoma adarika. Kuvhota kuri kuenderera mberi mushure mekudomwa kwaamai Toko Didiza veANC semutauriri mutsva wedare reparamende. Bato reANC nereDA anonzi atenderana kuumba hurumende yemubatanidzwa pamwe nemamwe mapato madiki anoti reInkatha Freedom Party nePatriotic Alliance. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi Mutandiri.
Kuratidza kukura kwatiri kuona kubva kune vematongerwo enyika ndekuti veSouth Africa vari kuda kuisa nyika mberi kudarika their individual benefits. VaRamaphosa, I think from the way yafamba voting pana speaker Toko Didiza nemamwe maprovinci muitikiro waari kuita uri kutaridza kuti achaita mukana wakanaka wekuti vaRamaphosa vatoita zviri modhani zvavakaita vangori ANC yoga.
Nechikonzero chei?
Nemhaka yekuti izvozvo tichaona mamwe mapati akawanda anenge ave pati yeGNU kana kuti Government of National Unity vachidimandawo more accountability. Saka maissues akaita se-state capture, umbavha nezvimwe zvinenge zvave zvishoma nekuti vanhu vanenge vachiziva kuti madziso akawanda akatarisa, saka kuba kunoita kushoma. So ndinofungidzira kuti zvinogona kufambira zvakanaka ruzhinji nemhomho yeSouth Africa panyaya yeservice delivery, nyaya yekugadzira mabasa nenyaya yekungoti zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe zvakanaka. Zvinoita sekuti mubatanidzwa uyu uri kutaridza kuti vari kunyatsoziva kuti munhu nemunhu achawanei, munhu achaitei, even neIFP neMPF vari kutaridza mapati wayo kuti vari kunyatsoziva zvavakaagiria, and kana pakasawana anoputsa chirangano ichocho zvinofanira kuve nyore kuti vashande vese.
Tichitarisawo nyaya yekudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa, munoona kuchichinja here nekuda kwehurumende yemubatanidzwa?
Tofungidzira kuti nemakeup yegovernment, maforeign policy positions acharamba ari predominantly ANC, asi zvinenge zvave nyore kuti ANC itore position iri progressive nekuti inenge ichikwanisa kutsanangura kune mamwe maliberation movements kuti aiwa hurumende yedu isu ine vanhu vakawanda, saka patinoita position inofanira kureflect position ye South Africa kwete just ye ANC. Zvatogara tichitaura zviya vazulu kuti Zimbabwe haiis a foreign policy issue muSouth Africa. Itori a domestic issue. Nekuti maZimbabweans ari muno akawanda zvekuti every day maSouth Africans anofanira kuramba achiinteract achiona maZimbabweans in every space. So izvozvo zvinoita kuti South Africa takumeka madecisions, especially pave negovernment yemubatanidzwa. Vatraye kumeka madecisions anoreflecta kuda kuona Zimbabwe ichigadzirisa matambudziko ayo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Vana vanonzi vakaendeswa kuchipatara chekubikita kumasvingo nekuda kwenzara yakakonzerwa nekudya chikafu chisingavake muviri kana kuti malnutrition. Parikutyirwa kuti vana vakawanda vanogona kuguma vaita kwashi kana pakasawanikwa chikafu nechimbi chimbi sezvo nyika yakatarisana nenzara isina mukare akamboona. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chisangano reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF chekubatsira vana nezvekudya zvinovaka muviri padeu reOne Rural Health Center kwamanyuchi muwadhi 24 kubhikita nhasi, mukuru wechipatara ichi amai Harovandi Rambana Pasi vati vakarapa vana vana vakange vatanga kurwara nekuda kwekushaya zvekudya zvinovaka muviri.
Kana mwana iyeye akatodero zvinoreva kuti mwana iyeye unotova nedambudziko. Mwana iyeye tinotomuadmita, tinomisa mumabhuku edu. Mumabhuku aya tinobva tanyora tomupa lambinati. Tapa lambinati kudero tinenge tichimumonita.
Vayambiravo kuti huwandu uhu hunogona kuwedzera zvakanyanya nekuda kwenzara yakapfunya chisero munyika. Vanotungamirira bazi rezvekufambiswa kwemashoko muUNICEF vaYes Willimot vati nekuona dambudziko iri vakabva vaita chipatapata chekuparura chirongwa chekupa mhuri dzinosvika zviuru zvina mumabhuku gumi nemana kuwadhi 24 chikafu chekupa vana vane makore ari pasi pemashanu uye kupa dzidziso kunana amai vavo pamwe nanambuya utano wemumaruva.
Which we go to healthcare, that might mean that in addition to having the health facilities, equip the health facilities.
Say UNICEF, tinoshanda nehurumende kuti kodzero dzevana dzeutano nedzidzo dziwanikwe. Kuutano tinobatsira zvipatara nezvikwanisiro sezvataita pano uye nevanhu vemunharaunda.
Amai Ana Vhundukai vanoti dzidziso yavari kupiwa yakakosha zvikuru.
Ine ndakabatsirika zvakanyanya nenhau yekudzirwa kwevana uko panguva yandaa ndichiyamwisawo mwana wangu.
Pasi rose vana vanosvika mamiriyoni zana nemakumi masere nerimwe kana kuti 181 miriyoni vari pasi pemakore mashanu kana kuti mwana umwe chete pavana vatatu vakatarisana nenzara inotyisa zviri kuvaisa munjodzi yezvirwere zvekaita sekuperezeka muviri zvinovaisa munjodzi yekubatwa nezvirwere vachigona kuzofa. MuZimbabwe, United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF inoti vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 886,000 vakatarisana nenzara inotyisa. UNICEF yakatozivisa kuti iri kutsvaga mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 miriyoni kubatsira vana ava. Pachirongwa cheUNICEF ichi vana vari kupiwa hupfu, mubhunga, bhinzi nekukurudzirwa kudya zvikafu zvechivanhu izvo zvinovaka muviri zvakaita semazai, mukaka nebota hupfu hwechimera. Izvi zviri kutambirwa nemufaro nevabereki vakaita saamai Chipo Nyahunda veKuvillage 5.
Kufidha vana muno muwadhi 24 chakata pachakauya isu tiri kuona sekuti tiri kutibatsira maererano nenzara iriko gore segore rineiri. Apa pakatoipa nokuti vana vazhinji tiri kutarisa kuti pamwe vachafa, asi nekuda kwechirongwa izvi tiri kufunzwa chikaramba chichiita tichibetserwawo ndofunga vana vazhinji vachaita kuti
Kanzela wekuwadhi 24 vaSteven Chakavamba vebato reZANPF vatendawo rubatsiro urwu.
Saka chikafu ichi isu pundutso yazvo tiri kuona ichibatsira nokuti chikafu ichi chinenge chine zvese chakabhalanza uye chinoita kuti kana munhu akange adzidziswa akachibika zvinonge zvakurwa kuti izoni mhuri inenge yakuwana utano hwakakwana.
Ongororo yehurumende nemasangano eUnited Nations inonzi Zimbabwe Livestock Assessment Committee kana kuti ZIMLAC yakaburitsawo pachena kuti vana mamiriyoni mana nechidimbu kana kuti 4.5 million vanodawo kupiwa zvekudya zvinovaka muviri pavanenge vari kuchikoro. Asi nyanzvi munyaya dzezvechikafu dzinoti kuunganidza mari dzakadai kunogona kunetsa sezvo nyika dzakawanda pasi rose dzakatarisana nedambudziko renzara. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mukuru wekambani inonzi Carol Seedlings muzvari vimbai Caroline Kaitano vange vanoti vari kufara nekusarudzwa kwavo kuva pakati pevarimi vakasarudzwa kuzokwenenzvera ruzivo rwavo muAmerica nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti United States State Department. Chirongwa chekudyidzana kweAmerica nevarimi vemuAfrica chinonzi Alliance for African Partnership. Gore rino kune varimi kubva kunyika dzinoti Zimbabwe, Rwanda, Zambia neSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Kaitano kuti tinzwe nezvechirongwa ichi.
Zviripo zvakawanda chaizvo zvatadzidza. Kuno takaona kuti hakuna chavanorasa pane zvavanorima. Inova iriyo nyaya huru inonetsa chaizvo kwedu kumusha. Tinoona vanhu vachirasa zvakawanda zvavanenge varima, especially kuhorticulture. Saka isu tinoda kunovandudzwawo vari kumusha kuti aiwa hakuna chatinorasa, ngatifungei zvakadzika dzika kuti maproducts edu tinoawedzera sei kuti ave nevalue yakakura kudarika zvatinongoita tichitengesa zviri fresh.
Muri kumusha munoshanda nemapato api kana kuti mapoka api wezvemuri kupi?
Ndinoshanda ndiri kuNorton. Ndine kampani inoita zvemaSeedlings. Ndichishanda nevarimi vakasiyana-siyana. Ndinoshandawo nemakambani akaita sana Charter Seeds, ana Syngenta, Zim Farmers Union neFederation of Young Farmers. Ivavo tinobatanidza tichiona kuti varimi vedu tovabatsira sei kuvapa mbeu dzakauchikwa zvakanaka nekuvadzidzisa marimiro anoita kuti vave negoo rakanaka.
Tobotarisa nyaya yemadzimai, taona muri mauya kuno makamirira madzimai. Kune madzimai here ari kuita zvekurima kumusha uyezve zvii zvamuchavapakurirawo?
Madzimai ariko tiri kutoona kuti iko zvino madzimai ari kuya akawanda achida kuziya zvekurima. Saka tadzokera uko tinoda kuti tivasimbise kuti aiwa muvhumu mune mari, toda kuti tingovapa kakutenda mavari mune zvavanokwanisa kuita, tichivavandudzawo tichivapa ruzivo runoita kuti vagobatawo kurima sebhizinesi kwete kungorima, asi kuti varime zvine hungwaru. Kune kurima nekurima zvine hungwaru. Saka tinoda kuti vazive musiyano vagokwanisa kuramba vachiwana upenyu mukurima nekutopowa vamwe mabasa. Ndo zvatichange tichiita patichadzokera.
Mamuri muno muAmerica kwenguva yakareba sei uyezve makaenda kupi nekupi kwamakanyatsoona kuti aiwa uku tadzidza zvatichanopakurira vamwe?
Tantiri muno muAmerica kwemasvondo mashanu. Tantiri kustate inonzi Michigan, tiri kuEast Lansing kuuniversity inonzi Michigan State University. Vanoyanyoita nezvekurima takafamba mune zvakawanda. Isu tinoita zvekuhorticulture, zvekurima kwemiriwo. Saka taiona kusanganisa kwavanoita miriwo yavo nekuunza maherbs izvino tiri munguva yatinoti zveclimate change. Saka tinoda kuona kuti neclimate change iyoyo toita sei kuti tirambe tichirima zvine hungwaru, tichionawo kuti vanhu zvatiri kuvapa hazvina mishonga yakawanda. Saka takadzidza zvakawanda chaizvo zvekuti kune mbeu dzinofambidzana zvakanaka nekungoziva kuti kana tangoti tiri kurima hatisi kungorima chete, kuziva marimiro acho anotipa mari nekuona kuti tingarambe tichivandudzana sei.
Mukuru wekambani inonzi Carol Seedlings muzvare vimbai Caroline Kaitano vachitaura vari parunhare muno muWashington DC naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto ehurumende yeSudan anoti auraya Ali Yagub Gibril, mukuru wechikwata chemauto chakapandukira hurumende cheRapid Support Forces. Gibril, uyo ange akatemerwa zvirango neAmerica, anonzi aurayiwa muguta reAlfashia mudunhu reDarfur. Nyika nomwe dzakabudirira G7 dziri kupeta musangano wadzo muItaly nasi dzichikurudzirana kuti dzibatane kuti dzikwanise kukunda matambudziko ekusagadzikana pasi rose adzinoti ari kukonzerwa nenyika yeChina. China inonzi iri kubatsira Russia nezvombo zvehondo. Kumucheto wemusangano uyu, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaitawo musangano na Pope Francis. Vamwe vagari munyika vanoti havasi kufara nemari dzavari kubhadhariswa nemamwe masabhuku nemakanzura pavanopiwa rubatsiro rwezvekudya kubva kuhurumende kana masangano akazvimirira oga. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vari kubhadhariswa dhora rimwe chete rekuAmerica kana madhora maviri zvichienderana nekukura kwemutunhu. Mumwe mugari wekukazangarare kuhurungwe vanomen gora vatenda kuti vari kubhadhariswa mari idzi.
Chokwadi nyaya yekubhadhariswa iyi tiri kuiona kuno kwakazangarare ukaro iyi nyaya yekubhadhariswa pakaipa mubaba. Chokwadi ivo vanenge varipo makansera zvacho but hapana tikumbobudirira ndo zviripo zvongonzi bhadharai madhoradhora pasabhuku wega wega.
Mumwe mugari wekwazvimba kumashonaland west muward 10 amai Jessica Taruziva vanoti vanobhadhariswa nemasabhuku makanzura aripo. Vaimbove nhengo yedare reparamende asi vave sabhuku kushurugwi mudunhu remidlands vatemba muliswa vanoti kunyange zvisiri pamutemo varimi vanobhadhariswawo zvakare kuti vapihwe zvikwanisiro zvekurimisa.
Izvi zvagara zvichiitika even kumainputs egovernment vanhu vanobhadhariswa. Mutemo uripo ndewekupi they must get to the person at zero cost, which means hapana mari inobhadhara munhu.
Vamuliswa vanoti kwava havaite zvechitsotsi izvi.
That my transporters matsotsi vanoliaza nevashandi vehurumende panyaya idzi and it's important kuti vanhu vaprotectwe. In my village no one is allowed to pay for anything. Kana munhu ada kuchaja vanhu vemuvillage vedu toti ngadzokere nezvinhu zvacho ona kuti haadzokere. Uhori wagara uripo kubvira kudhara.
Sabhuku Karengesha vaBibo Karengesha vekumagunje kuhurungwe vanoti masabhuku anoudzwa nemakanzuru kuti hurumende haina motokari dzekutakura zvekudya vachinzi vanhu vavo ngavabhadhare mari yekutakura chibage kuti chikurumidze kuenda kuvanhu. Sadunhu wekwazvimba vaGibson Jenami vatiwo dzimwe nguva vagari vacho ndivo vanenge vakumbira kuti vabhadhare mari kuti chibage chisvike pedyo nemisha yavo sezvo dzimwe nguva kwachinenge chas kira kunenge kuri kure.
Chinoenda pasenda pachinonzi apa zvipati kuofloderwa. Saka dzimwe dzenguva pachiri kuofloderwa nekuri kuenda vanhu kuri kurefu. Saka musha ukagara ukafunga kuti taakuita zvakati zvisina kumanikidzana. Handione unge painge problem nokuti dzimwe nguva vakutsvaka kuti inoenda kuvillage chaiko.
Mukuru wemadzishe mudunhu remashonaland west Mambongezi vapita pasi pamire vanoti kubhadhariswa kuri kuitwa nemasabhuku asina kugadzwa zviri pamutemo zvikuru vari munzvimbo dzakagariswa vanhu patsva.
Masabhuku ariko maresettlement hasati vave masabhuku ave akagadzwa zviri pamutemo because nzvimbo dzacho dzichiri kuda kuitwa inonzi emplacement yayo. Saka anenge achinzi maziso amambo zvichida ivo simba iroro havari wani nebusiness zvichitwana kansela mini.
Mambo Chundu wekuhurungwe vaAbel Chundu vanoti pari zvino vari kupa vanhu chibage chezunde ramambo vachiti vagara havabhadhare kana kobiri.
Pari zvinoizvi izunde ramambo chikafu chese chiri pamudzidzo wamambo vanhu vari kuuya vachipiwa chikafu ipapo pamudzidzo wamambo kupiwa pachena pasina kana kubhadhariswa.
Mutauriro webandiko rezvekuchengetwa kwevanhu muzvari Respect Guti vanoti hapana zvavanoziva nezvenyaya iyi vachiti vanhu havafanirwe kubhadhara sezvo vanotakura zvekudya vanenge vabhadharwa nehurumende.
Vanhu vari kubhadhariswa madhora kupi? Mune evidence yacho kubhadhariswa madhora here?
Gore rino Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa uye vanhu mamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9 miriyoni vanoda rubatsiro rwechikafu. Hurumende yakakumbira mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti 3.3 billion kune nyika nemasangano ekunze kuti ibatsire vanhu nezvekudya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, vateereri nevatepfenyuri vacho, makadini vashamarari mese. Ndinotenda nechirongwa chabudiswa navambofana icho chataurwa pavakomenda nyaya yeJudicial Service Commission. Ndakatomboenda kunoisa complain Judicial Service Commission, ndatadza kubatwa zvakanaka mudare. But ndakaona kuti shuwa hapana vanozvipembedzwa zvavo kuti vasisa makore 14 asi hapana, complaint system yavo ngavaigadzirise. Ndakasvika ndichikomplaina kuti ndakabatwa chibharo nemukadzi nemunhukadzi. Ndikasekwa kubva kwese mukoti pese kusvika pese ndaingosekwa. Nemajaji acho nei vacho vakuru vacho vanotambira zvichemo zvevanhu vanenge vasina kubatwa zvakanaka mudare vaitondiseka.
Ndoda kuzivisai kuti isu samaZimbabweans hatigamuchiri zvinhu zvengochani. Hatimbodi chero kukai America yauma musoro ikadini ichitaura zvamarights. Zvimwe zvose tingawirirana asi zvengochani hatidi. Iri kushandikusirwa vanhu kuti vashandike kuita mhuka zvisina nebasa rose muno muZimbabwe. Ngavaite zvengochani dzavo vari ikoko kwavo mhiri kwamakungu, hatidi kana kuzviwa izvozvo. Iye Chester Samba unokura achimiririra ngochani idzodzo, naiye ngochani yacho sada mari zvisina nebasa. Hazvida kutichinjisa zvinhu zvatakararama zvatakakura tichiziva muupenyu hwedu, oda kuti tiite zvekumhwa zvenguruve nemhwa izvo.
Isu totangopawo kutenda ndezvatine tichiitirwa mukati muupenyu. Tinongoti dai purezidhendi wedu wenyika yeZimbabwe waramba wachingotungamira nekuti wanokurudzira runyararo munyika. Izvozvo tinozvida, izvozvo ndo tinozvitenda. Nanhasi ende mune runyararo, sadai maramba muine runyararo. Ndatenda.
Tichitimbotaurawo nezvanamunanga gwava pamhanya kuenda kunana Rashiya kunozama kuripota kuti Zambia ndiyo nyika yakashata. Isu muno musadhiki takatotarisa Zambia ndiyo nyika iri kutovaka zvine musoro. Dziri muBRICS dzacho vana South Africa kuno mapuresidhendi acho ava kuchema kuno kuchenera kubatana nevanhu. Iyo ndotadza nei kubatana nevamwe kana asingagoni kuita zvinhu zvacho.
Warriors for ED, Warriors for ED yakarohwa neLesotho kurohwa 2-0. Apa purezidhendi vari kuRussia vachitaura zvavo zvokunyeya zvokude hondo. Tiri kutongwa nechinhu chisiko mani.
Ndo purezidhendi wedu munangarwa akamirire nyika akaenda kotaura kuita makuhwa kuRussia. Ndofunga kuti Zimbabwe yauchida kuchinaka manje, yakuchida kuchinaka kwazvari uku manje kwaakuratidza chiedza, kwaakuratidza chiedza. Nesu isusu kana zvatotanga chimauto neZambia tinoti ato against iyo Zimbabwe yacho, totodzibatawo futi dzacho tochitorwisana naye Zimbabwe yacho.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu asi musinganyombe kana kutaura zvemhirizhonga paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine.
Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinoita hurukuro nevaimbi, tine hurukuro nemuvimbi achiri kusimukira musambo wenziyo dzechitendero Rudo Matsika. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Tanga kuimba kuita zvemagitari chaiko ndakatanga gore rino. Ndopandakapinda mustudio ndichirekodhawo nziyo dzangu dziri kubuda pari zvino. asi ndiri munhu akangokura achingoita zvekuimba, ndaingofarira kuimba nekunyora nziyo chaiko ndakatanga ndiri mwana mudiki.
Saka vabereki neveukama vaiti kudii muchitanga kuita zvemagitare?
Vabereki vangu vanga vasinganyanyi zvishora havo, asi vaikurudzira kuti ndiise dzidzo pamberi. Kana chizenge ndapedzawo chikoro, ndapedza teshari, then ndozoenderera mberi nemusic yangu.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimanzi?
Ndakatanga kurelisa musi wa 17 May. Saka vavese vakawana mukana wokuti vange vachinzwa music iyoyi yandakarelisa, vari kuitambira zvakanaka chose.
Shamwari nemachinda aingangotumira.
Matambudziko api amunosangana nawo?
Challenge yandakatarisana nayo pari zvino, challenge ndeyemari. Zvese zvinoda mari, kupinda ngochipinda mustudio zvinoda mari. Kuti unge uchitorawo kana mavhidhiyo ekuti vanhu vange vachikwanisa kukuziva, zvese zvinoda mari.
Vangadewo kukubatai kutsvaga mimanzi yenyu vanokuwanai kupi?
Ndinowanika paFacebook zita RM Pashoko. Vanokwanisa zve kundibata paemail yangu rmpashoko@gmail.com, uye vanokwanisa zve kundifonera panhamba dzangu dzinoti 071 790 3026.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vateereri?
Kuvatsigiri vangu ndoda kungoti ndinokutendai zvikuru. Rutsigiro rwenyu rwakandikoshera ndo runoita kuti basa rifambire mberi.
Woza Friday, mombotiratidzaka zvamunoita tinhu.
Mange muchinzwa kambo kanonzi vanotendwa musiki, manzwa hurukuro yaitwa na Rudoma Tsika na Evans Zininga anga ari ku South Africa. Musakanganoti kana muchida kupinda muchirongwa chino munokwanisa kutibata pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 nasi apo tinenge tichitarisa zviri kubuda kuSouth Africa kuri kusarudzwa mutungamiri wenyika mutsva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Dr. Yamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
soku isi